Katika tawandizo kuti vanova kende sani ya kumatare vechitatu kana kuti vechina nasi ni kuti all truck drivers yaka pindira o ikaita chita ikaita o an applicant kaka nasi taona Zimbabwe Immigration Federation irukushandisa vanangu vaito advocate vaito renasi ikipinda kwa sara mangwana kuti kuchipinda ve Zimbabwe Exemption Claim Holders Association kutuwawe kupedisira nyayache ikipera kana chitiku isha kuna kupira mangwana asi nyayache ukende ramderi ma applicants
Saka tarikiro ndeye kuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarikiro ndeye kuti mangwana zvinofanira kunge zvapera. Hatinyatsoona zvedu kuti mapera achachafamba sei nekuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyatsopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge nyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuitira kuti maarguments anyatsovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyorwa pai zvinenge zvakanyorwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera saka tinofunga kuti inogona kuti zvavo mangwana inyandopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzi
muchiuona nekunzwa zviri kutaurwa mudarumu munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zvezimbabwe here
munamato wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye akakosha zvavo chero ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachitaura kuti aiwa hatigoni kutidaro nekuti isusu tiri kutipadzaishandi hapa nezvakadai asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana vezimbabwe asi nenyaya dzekuti kana makoti amwe matara unofambira nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka nekuti tinongozviona zvakare muno musouth africa kuti nemakoti pane dzimwe nguva amwe matara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuconstitutional court.